ndikanganisa baba mwana mandivirimira baba peri mandivirimira kana baba wezi mandikanganisa dai ndine mukoma hey. Dai ndine mukoma ini Oye, baba mana mandi viri mirakan Daini ne mgoma, daino shireva Daini ne mgoma pano, daino shireva Daini ne mgoma kan, amushita